Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 28 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuchimanimani kuManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi. Nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. Zanu PF yopomerwa mhosva yekupindura munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge. Iyi ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vafa nhasi kuchimanimani zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu kunzvimbo yeSkyline. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Motokari yemasoja yatadza kumira ikatsika vanhu vashanu vakafira ipapo panzvimbo yeSkyline muno muchimanimani pavanga vakaungana neuwandu hwavo vakamirira kuchambiriswa chikafu icho chavasina kuzowana. Mumwe waona izvi zvichiitika vatichaona chinamira. Vati rori yemasoja iyi yashaya mabreki zvaitadzisa kumira sezvo muchairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Pairo rori repuma remasoja rinonga rabve kuSiriva upo richichida iro svika pagomo manje ndinofunga mabreki arusa ngoti razoende kwene kwaati anhu tizai saka anhu azochipanda anga akaungana kwakubva iro raende kwende kuchizotorovera pa ambulance kuitira anhu anga akazare pese apapo apo. Saka anofunga dani kuma 5 here kana kuti anhu anga ane akizozonaswa hedu kuzwa kuti namba yacho nge anhu anga ane adini ashaika asipafani amwe akakuwara.
Amai Molin Tembo vati vaona imwe chembere ichibuda matumbu mushure mekutsikwa nemotokari iyi uye vati vamwe vakuvara vatakurwa kuendeswa kuchipatara.
Ini ndangoona matumbu angangoripo panze kuti akuputika angotsikwa nemota kwabva aputika matumbu ake kwavhurika dumbu rake zvicho perawo zvangu daro ndomuonero wandangoita vamwe ndazonge ndongotizawo ndisingasazivi kuti zvakamira zvakadini ndotiza ndoti hapane zvaitika.
Ana mukoti vedumba riri kushandiswa sekliniki yakaiswa paSkyline zvichitevera mafasha muEcyclone Idai vaudza Studio 7 kuti vafane vakuvara vaendeswa kuchipatara chechipinge uye vati tinzwe zvakawanda kugurukota rezveutano vaObedaya Moyo avo vatisina kukwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadai mumwe wevanga vakaungana paSkyline apa vaZefanaya Mabuka vati vazodzingwa pavanga vakaungana apa vasina kukwanisa kwanza kuwana chikafu chavanga vakamirira.
Chikafu hatina kuchiwana. Hadisi kutomboziwa vangoti hanzi hadi muchimbo dzokerai nekuti paitika dambudziko raitika accident yaitika iyo saka dzokerai henyu kumba. Mozodzoka tichazokutaurirai. Havana kutaura zuva.
Chikwata chevabatsiri vakabva kuSouth Africa chiri kufamba nembwa chatanga nhasi kutsvaga vanhu vasati vawanikwa chichishandisa imbwa kuti dzifemedze pakange paine vanhu vakafa zvichitevera kusaoneka kuri kuita vanhu vakawanda. Avo vanonzi vakatorwa nemafasha muaya mutungamiriri wechikwata ichi vaJustin Colbert avo vanoshanda nesangano reGift of the Givers Foundation vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasoja pamwe nemapurisa emuno mukuedza kutsvaga vanhu vasiri kuonekwa. Hurumende inoti ichaedza pose painogona napo kuti itsvage vanhu vese vasiri kuonekwa nechinangwa chekuda kuziva zvakaitika kwavari uye kuda kuziva kuti vanhu vose vakaurayiwa nemafashamu aya vangani. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vanosvika zana nemakumi masere nevapfumbamwe, uye vanhu vanodarika mazana matatu havazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inonzi yabvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. VaObasanjo vakanyora bhuku reutongo hwejekerere muAfrica pamwe chete nemutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaTendai Biti, vaGreg Mills uye vaJeffrey Herbst. Bhuku iri rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage. Zvisinei nekumbononoka urongwa hwanhasi, bhuku iri razoparurwa muHarare navaObasanjo navaChamisa pasi peurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reSouthern Africa Political and Economy Series Trust. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko, vaNick Mangwana, vati hapana zvavari kuziva pamusoro pekubvutwa kwemabhuku uku sezvo vari kuNamibia, asi vati vachaedza kuti vanzwisise kuti chii chatora nzvimbo. Hatina ukwaniso kutaura navaBiti kana vaObasanjo sezvo vanga vaenda kunoparura bhuku iri kuMalawi. Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvaitika.
Haina kuti pakana chikonzero, hurumende yedu haineti nekuputira Zimbabwe mukunyara nekuita zvinhu zvinonyadzisa. Manje manje vanga vachiba chikafu chevanhu chakadhonetwa nenyika rese jekerere kuti chipuwe mavictims ecyclone Idai. Pakudhoneta hapana akambovaona, asi pakuba zvinhu zvevanhu ndipo paunovawana. Munhu anenge ane chake chaanenge agadzira, ivo vanongoziva kuzotora. Vatora mabhuku awa, havana kupa tsanganudzo, ende zvatishamisa, vatora mabhuku awa abva auya na former president of Nigeria Olusegun Obasanjo na former AU chairperson Olusegun Obasanjo. Akapinda muno hapana kana wehurumende amugamuchira, ada kumuona, ada kutaura naye. Vanhu vasina kana hanya nehistiri nerondedzero yeAfrica, asi vanonyepedzera kuda kuziva rondedzero yeAfrica, asi havakwanisi kana kutambira munhu mukuru akaita saOlusegun Obasanjo.
Saka mabhuku aya atorwa panhandare yendege aakuda kupinda navaObasanjo.
Mabhuku ava sezvamunoziva vaBiti navaOlusegun Obasanjo naGreg Mills vakanyora bhuku reDemocracy muAfrica ravari kutenderera pasi jekerere. South Africa vakagamuchirwa nemufaro, vari kuenda kuMalawi vari kunogamuchirwa nerufaro, asi munomu vatorwa sevatorwa, vatorerwa mabhuku, vanyimwa mabhuku avo. Kunyadzisa kwazvo, hamusati tamboona nyika yakadai yekuti inonyadzisa munhu akaita saOlusegun Obasanjo, munhu mukuru kune vanhu vese vari kutonga muno muZimbabwe, munhu akabatsira Africa, vanhu vaidhoneta zvinhu even kunyaya dzerusununguko. Vanhu veNigeria, mukuru akaita saOlusegun Obasanjo ndiani nani arimo muhurumende iko zvino angati angaidzana naye, wokuti paairport panoita vanhu vanofunga kuti vanotorera Olusegun Obasanjo mabhuku. Kunyadzisa pasi rese reAfrica.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001 202 465 0318 Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevanomwe vafa zvichitevera kutsva kwaitika pachivakwa muguta guru reBangladesh. Vamwe vanhu vanonzi vajamba nepamahwindow kubva mu19th floor muchivakwa cheMudhaka vachiedza kutiza moto wanga uchibvira. Vanhu makumi manomwe vanonzi vakuwara vachiedza kutiza moto uyu. Vanhu gumi nevaviri vafa uye vamwe makumi maviri vakakuvara zvichitevera kuputika kwaita bhambo panze penzvimbo yekudyira muguta guru reSomalia Mogadishu. Vaona zvichiitika vaudza Somali Service yeVOA vanoti bhambo raputika pamberi pemusuo wemba yekudyira mugwagwa wemaka awa mukurama ndo rauraya vanhu ava. Bato reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge uko kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo Tropical Cyclone Idai. Vamwe vagari vekunzvimbo iyi uye mapepanhau akaita seNews Day neDaily News vari kuburitsa nyaya idzi vachiti ZANU-PF yaendesa motokari nenhengo dzayo kunogovera chikafu uye vanonze vari kunyima vamwe vasiri nhengo dzebato iri. Asi ZANU-PF inoti iri kungobatsirawo nemotokari dzayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeZANU-PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda pamwe nemutauriri weMDC kuManicaland vachimirira Mutasa Central mudare reParamende vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Vakapa kuuya chikafu munharaunda vanhu veZANU-PF wakabva vada kuchitora chikafu chiya kuti vaite sendivo vauya nacho. Dai vakagumira ipapo zvaitova nani. Dai vakatora vachichipa vanhu vese vari kutambudzika tinoti mhosva yavaizova nani. Asi vakanyanya kurwadza ndezvekuti vaakutanga kuti iwewe hausi vekuZANU-PF haufaniri kuwana. NaMwari naMwari padambudziko rakadai ZANU-PF ngainyarewo taizwawo tsitsi.
Vamuponda pindai tinzwe.
Ipapa chiri kuitika ndechekuti MDC yapererwa nekuti ini chandakaona chakaitika nezviri kuitika ndekuti MDC yanga ichitaridzira kuti Zimbabwe ichapererwa iwo wozopinda iwo nekuya nemadhona because vanozviti ipati yemadhona ndiyo inofanira kunge ichiuya nerubatsiro chete. Asi wakashamisika kuonawo ZANU-PF ichimiramira ichiisa mota dzayo dzakanyorwa ZANU-PF ndo dzimwe dzayo maoterani vehicles ma4x4 akapiwa maMP nemaofficials epati akapinda mumusha achibatira kutakura zvinhu kubatira kudistributa zvimbozi zvimwe zvaiva nemahelikopta zviya nemagonyeti asi aiperera kusina vanhu saka mota dzakapinda kubatsira kudistributa chikafu ichi chekuti hanzi ZANU-PF yakazopindei nemota dzeZANU-PF vaida kuti dzikasapinda kuti muwanu motanga kupomera mhosva zvakare kuti ZANU-PF maona vane mota nyowani asi vanhu vari kutambudzika kudai mota idzi dzashanda dzapinda unobatsira saka ipapa vanhu MDC please let us be mature.
Vasaro wakapindaiwo tinzwa.
Tikaramba tiine tsika iri kuitwa neZANU-PF kuti vanoramba zvavanenge vange vachiita unobatwa muoko wako uri muchigaba chine mabhanzi woti hausiriwe zviri pachena ende havana kuzvitanga nhasi. ZANU-PF toziva kuti itsika yavo nguva nenguva. Isusu pakaita dambudziko rekuchipinge chimanimani inini semumutauri weMDC muManicaland ndakatonyora gwaro randaitokurudzira vanhu kuti rubatsiro ngaruende nekuna Honorable Sako nekuti ndinozvitambira kuti maparlamentarians nezvina baso tiriwe bato ripi kana dambudziko rawa pari wani saka tisu takatotanga kukurudzira kuti rubatsiro ngaruuye chero naani zvake tipe vanhu vawirwa nedambudziko vanhu vemuzimbabwe tikatotaura zvakare kuti hurumende inogochema-chema kuti vari kutsvaga mota sei rubatsiro rwese rwu iye zvanu pefi ine ma4x4 ayakapiwa tichipiya zvedipi mari dzakabiwa kana kuna ana chiyadzwa dzatiri kuchema sevana vezimbabwe kuti kubiwa kuri kunyanya asi saizvozvo taakushama kuti hatiri kuchema kuona mota dzezanu pf dzakanyorwa nezanu pf asi tindiudza iwewe kuti zvipfeko zvezanu pf zvinozodikana pakudii
vamuponda ko motokari dzese dzehurumende dzakaenda kupi sei bato rezanu pf rine mota dzakawanda kudarika dzehurumende
aiwa kablessing nyaya iri kuita ndeyekuti hatisi kuti mota dzezanu pf dzakawanda kudarika dzehurumende mp wezanu pf ane mota yakabva kupati saka mota idzodzo ndo dzavanenge vachishandisa dzepati dzakanyorwa kutoti constituency yakati nemota saka zanu pf sebato rinoshanda nevanhu vakatomobhilaiza mamp ese enyika kuti no kana uine mota huya tibatsire chii vana venyika vatambura uyu vakomrade vati kutaura navo havasi kutaura zvine mafetsi ini hatingatichi mhosva yekuti wazopfekere tishiti akapfeka zanu yakanyorwa zanu pf asi dai kurudzi pari kunzi kana usina tishiti zanu pf hawani chikafu ya ndo mhosva yakutaurika izvi because zvimwe zvacho zvakutora kutsvagiridza sure kuti wakapfekere hembe yakati uchipa vanhu chikafu aiwaka izvozvo ndo zvinoratidza kuti mbc kufunga kwachoka ndekuya kwehumbimbi ndoga kekuti kana ndisingatonge ndaiparire nyika yacho zvechikafu zvaita kana tabva pachikafu ngatichitose kuti vana vaivai vakapwanyira zvikoro zvavakwa hausi kuti adzorerwa
vamuponda imbotisiyai vapinde vasari wakatipinde chirongwa
ya ndoda kuti tibatsire vanonzi vamuponda ava kuti ngavanzwisise kuti kune inonzi government policy painenge ichiita urongwa hwayo government policy inojekesa pachena kuti zvipfeko zvebato hazvitenderwi haisinyaya yekuti ichoisi yemunhu kuti anazvo here kana kuti haana hazvitobvumirwi pese panoitwa magovernment programs saka kana ari muhurumende mupati inoti iri kutungamirira nyika vasingatozivi mutemo wenyika yacho ndo panototangira matambudziko edu chaiwo uyezve ndoda tanzwisise kuti hatisati tabva padambudziko rechikafu pane vanhu vasati vawana chikafu saka izvi zvaari kuita izvi zvinorwadza kune vanhu vari kufa nenzara vari kudya magwavha vari kutambudzika vari kubika mabhanana iye achitoudza kuti nyaya yechikafu takatopedza nayo takuenda panext stage inext stage yevanhu vari kutora zvinhu zvevamwe
zvamuruti government program please this is a program where everyone is involved you cannot call it a government program isin government yeri tino ndisine monopoly yekubatsira vanhu maorganizations ese they are free to go onto the ground imimi yese even as mdc you are allowed hapana kurambidzai handiti
nhengo yezanu pf vari muzvinabhizimusi vagilbert muponda manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemdc mudunhu remanicaland vachimirira mutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vaviri ava vanga vari parunhare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 vanhu vakawanda vaungana muharare vachicherechedza mwedzi wekurangarira mabasa anoitwa nevanhukadzi vazhinji vachiti zvakakosha kuti paitwe mutemo unoomesera vanhu vasingatevedzeri zvinodiwa nebumbiro remitemo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi godwin mangusha anotipa nyaya inotevera
vakawanda vataura pamusangano wanhasi vati nyika ine bumbiro nemitemo inosimudzira madzimai asi hapana chido chekutevedza zviri mubumbiro iri gweta vachishanda nesangano rewomen's coalition muzvare mesi jaravani vati bumbiro rine zvikamu zvakawanda zvinosungira kuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevakadzi nevarume asi izvi hazvisi kuitika nekuti hapana kuzvipira kubva pane vari pazvigaro
tikwanise kuriigadzirisa panoda kuva kune kuzvipira kunoitwa nehurumende kuzvipira kunoitwa naivo vemapato akasiyana-siyana kuzvipira kunoitwa mupublic sector muprivate sector nemumabasa chaimo makasiyana kuti pese panenge pachiitwa pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzida kugadzirwa vanhu vaone kuti panoitwa kuti madzimai nevarume vange vachinge vakamiririrwa zvakafanira.
Vatiwo handi hurumende chete isiri kutevedza bumbiro, vachiti dambudziko iri riri mudzisvondo, masangano akasiyana-siyana, makambani pamwe nemayunivhesiti. Vati sekuona kwavo, paramende inofanira kudzika mutemo unotara zvirango zvekupa vanotadza kutevedza bumbiro nemitemo inoenzanisa mukana pakati pevakadzi nevarume.
Pange panodiwa mutemo unogadzirwa unenge wakamirira nyaya yegender parity, uchinatsokutaura masteps sekuti kana pachinge paitwa maappointments anenge asiri kukurudzira gender balance, chii chinoitika kumaappointments iwawo? Anonzi ari pamutemo here kana kuti anodikirwa kuti haasi pamutemo? Vanhu vanogona kuita sei kana vachinge vachinoenda kumacharenzi mhosva vachimhanya nenyaya yekuti aiwa taita maconstitutional rights atekerwa, zvinenge zvichizofambiswa sei? Izvozvo zvinogona kudetsera vanhu panyaya yekuti tione kuti gender balance ingachengetedzwa sei.
Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai zvakare achiita zvidzidzo zvemutemo muzvare namatai kwekweza, vati hazvivashamisi kuti hapana kuzvipira pakuenzanisa mukana nokuti varume havadi kurasikirwa nemasimba.
Varume vane zvakawanda zvekurasikirwa nazvo nenye pakana tikaisa that balance to say it's a 50-50. Because men ndo vanga vachienjoya mabenefits as a patriarchal system, ndo vanga varo vari kupfugamirwa nekuombererwa nekuitirwa zvinhu. So you would realize kuti because there are more men who are in power, they are very reluctant kuti vaite sei, vasiyo vakadzi vachiwana all that 50-50, because it means losing power.
Vati vakadzi nevarume vanofanira kushanda zvakasimba kuona kuti mikana yaenzaniswa, sezvo kutadza kuita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo yenyika.
So we have to put pressure, men included, women also, putting pressure kuti tirikukumbirawo kuti zvatakanga takanyorerana pasi makatidedza kureferendum tikaenda takanosunga mazambia nemadhuku tikaswera tichitsva nezuva tichivhotera izvozvo zvatanga takawirirana zviya zviya, because that is the social contract kuti you must account to the people.
Mukuru wesangano reHelpline Zimbabwe iro rinoshandira kudunhu reMashonaland Central, amai Eunice Hove, vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo bumbiro rakanaka chose panyaya yekusimudzira madzimai, bumbiro iri harizivikanwi kumaruwa.
Asi ndichitora inini semuenzaniso nekwandinoshanda kuMashonaland Central, unoona kuti madzimai aikoko haana, ane nzara yeinformation. Wongu, there are provisions for them to better themselves, but the information is not cascaded to the grassroots, and that inhibits the balance for better for the women in rural areas.
Vati kana madzimai akaziva mutemo anokwanisa kurwira kodzero dzavo zvine simba. Musangano wanhasi waitwa senzira yekucherechedza kukosha kwemadzimai, National Women's Month, uko kunoitwa muna kurume gore rega rega. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira rekuti hashtag balance for better, uye wange wakarongwa nestudio 7 ichishanda nemedia center. Ndakamirira studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vari kutungamira chikwata chine vamiriri vemapato ane nhengo mudare reparamende chiri kushanya kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral Commission of South Africa. South Africa iri kugadzirira sarudzo dzayo idzo dzichaitwa musi wa 8 Chivabvu gore rino. Vari kumirira mapato avo vari muchikwata ichi vanoti vaDouglas Monzora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamunyaradzi Paul Mangwana veZANU PF, vaObert Gutu veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vaMasango Matambanadzo veBato reNational Patriotic Front, vaTemba Muliswa avo vakazvimirira, pamwe nemamwe makomishina eZEC anoti vaKubani Moyo navaUtoile Slaigwana. Vagutu vanoti chikwata chavo chadzidza zvakawanda kwazvo kubva kukomishini yesarudzo yemuSouth Africa iyi mumazuva maviri avari munyika iye. Zimbabwe inotarisira kuzoita sarudzo dzayo muna 2023. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro perwendo rwavo.
chirikuno ku St. Julian ku South Africa kwa tanga tiri pa atingangoto mchurungu study tour ye IEC Independent Electoral Commission ye munomu South Africa tanga tiri delegation ya wano wakati wandei kupaku Zimbabwe chinangwa che ducho kuyakuno changa tiri chokuti tizizeo nokuona avo kuti ve Independent Electoral Commission ye munomu South Africa vana mbozvikambisa sei sezvo iwo vari kugadzirira kuita maelections avo musi wa May 8 gorerino saka yanga iri tour yekuti tidzidzewo tadzidza zvakawanda vachititaridzawo zvavanoita kugadzirira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvekuti kana vamusoro kuvhota vanhu vanenge vachivhotefa sei nyaya yekuti kana maresults achibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopatsanura kana kuchepfenyura maresults nenzira dzakaita sedzipi saka tingangoti tadzidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipirira nhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nekuti jekesa nezvimwe zvatasingazivi taakuziva
vazhinji vangada kuzova kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023 imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi
zvinobatsira nyika zvakanyanya ndonga ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event it is a process ndoona sokuti ndodambudziko ratinowanzo kusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection achaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here maballot paper achazenge achigadzirwa kupi masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro code of conduct dzevanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda maelection tisina kunatsogadzirira saka izvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sokuti kure asi handi kureba nokuti election iprocess haisi event
vagutu chinonyanyonyotwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambisa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission zvinhu zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo zvingagadziriswa sei
izvo ndozvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamende ini ndandakamirirawo MTCT izvo zvatipa mukana wokuti tizivane tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvimwe nguva zvokungofungirana nokuti tee tisina kuwana mukana kana kuti mikana yekugara pasi tichionesana saka isu tazotozoona kuti musouth africa ndozvavanogara vachiita mapati chero anokwikwidzana vachionesana vachiita yaanonzi maliaison committee kumusha tinawo kuZimbabwe asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo zvinovo kunoo kuti vanase kuti vanotogara vachionana vachitaurirana nguva dzose
vanga vari vaObert Gutu vari kumirira bato reMDC inotungamirwa namuzvaro Thokozani Kupe vari parunare kuCenturion kuSouth Africa neStudio 7. Tereri musakanganwa muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera regaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuChimanimani mudunhu reManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbo vemutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. Zanu PF yopomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 28 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eChimanimani namuhla ngemva kokugxotshwa imota yamasotsha ebithwele ukudla okwabelwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abantu laba bebemelele ukuphiwa lokhu kudla. Ukwethulwa kwebhuku elilotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti encedisane lowake waba ngumholi wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo kuphazamisekile kancane namuhla ngemva kokuhluthunwa kwezinye izingwalo ngabacuphi ama-CIO. Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuvikwa kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eSkyline eChimanimani namuhla ngemva kokuba imota enkulu ebithwele ukudla kokunikeza abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai ingene ebantwini kade belindele lokhu kudla yabagxoba. Ababone lokhu kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi imota yamasotsha le ibigijima ngesiqubu ngakho yehluleka ukuma kuseselesikhathi. Kodwa asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba. Lokhu kwenzakala abanye besithi ibandla leZanu PF liholisa amalunga alo kuphela uncedo. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo uyakuphika lokhu esithi imota zebandla leZanu PF bezincedisa ukuthwala ukudla njalo akusafanelanga kubela mabandla ezombusazwe abela abantu impahla. EZimbabwe lilokhu lithola usizo kunhlanganiso esizimeleyo kanye lamanye amazwe emhlabeni jikelele. ELeSouth Africa liphathise ngokunikeza eZimbabwe izinja ezilobuciko eseziqalisile ukuncedisa ukudinga abalokhu begqitshelwe izindlu lokunye okwadilikayo eManicaland. Ukuze sizwe okunengi okwenzakala eManicaland ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePlatform for Youth Development ohlala eChechete eChipinge.
Umumo singathi usungu siba ngcono kuyikuthi izulu alisani ilanga liyachisa kusitsho ukuthi endaweni eziningi amanzi seyehle kakhulu kodwa manje indaba zokudla lokho ezihlupha ngendaba yokuthi ukudla ye kuyabuya impahla bezibuya sibili kodwa manje ngendlela abantu abasenikwa ngayo manje ayisondlela eqondileyo yindlela yokuthi abanye abantu sebezama ukuthi sebethatha ukudla khona lokho zokwenza okwenhlanganiso yabo banike abantu abasupport inhlanganiso yabo so sokusiba nokukhala kakhulu ukuthi shwa abantu silodubo olunje abanye abantu sebefuna uku singathi uku take advantage of udubo lolu ukuthi bethabise abangakibo kodwa okwakathesi sibili amanzi ayehlile kungathi sokusiba ngcono then indaba yemizimba le eyabafi abanye abaningi sibili abakatholakali abanye bacathangela ukuthi ingxenye imizimba yabo yageleza yafikela kwele Mozambique abanye basadinga sibili imizimba yezihlobo zabo ayikatholakali okwakathesi sisadinga lezinye izindawo ukuthi ingxenye ingatholakali
sesibuya kulolu uhlupho lokudla kukhona elizibonele khona ngawenu ukuthi ngempela kuyenzakala
mina ukubona eqinisweni angizange mbone kodwa kuyenzakale ukuthi kulomunye umfundisi ohambe eChimanimani wabona khona ngokuthi bayenza njani ukuninga ukudla so yena manje sesixoxisana sikuma WhatsApp khona lapha esithi nxa umuntu elezinto afuna ukuthi azifikise khona ngale eChimanimani kungangcono ukuthi yena ezihambele eyozenzela ngoba inganika okhansela abanye kumbe ukuthi abanye abantu abantu abaningi abasaniki abantu ngendlela eqondileyo ngayibona ngisibini le conversation lomfundisi wakhona ngimbuza ukuthi kanti indaba yokudla ihamba njani wabe sengixoxela sibili ngasethi mani mani khona ngapha wathi sesixoxile lathi ngapha saqalisa ukuzwa ukuthi hayi sekule ndaba enje esihluphileyo ukuthi abantu ngapha labo sebengathi bancitha ukudla ngenxa yokuthi babe bekutshela ukuthi abasapoti ibandla lona leli
lo ngunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu platform for youth development ube xoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga esejejede echipinge Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo olwe-Torch Business Factory. Lokhu kwenzakala ngalinyanga kaMbimbitho okuyinyanga yokunanza abesifazana emhlabeni jikelele e-International Women's Month. Kubika uMark Peter Ntambe.
Izifundo zezenzele Harare zingenwe ngabesifazana abedlula abalijumi okugoqela abafelokazi abake babhekana lokuhlukuluzwa labanye abafisa nje ukuthola ulwazi. Unkosazana Patricia Ngwenya omunye wabaphatheke kulolu hlelo uthi naye ubone kufanele ukuba ebe yingxenye yezifundo ezinje.
Zisinika ithuba lokuthi njengabomama sizimele, singamelela ukuthi amanye ama-opportunities ngawamadoda kuphela. Nathi njengabomama siyazimela nje sibe lama-business akhangelekayo sibili. Sikhwanisa ukuzimela silolwazi. So injongo yethu ukuthi sifundisane ukuthi nxa sesilama-business ethu siyabe siwuhambisa njani ngendlela eqondileyo.
Unkosazana Ngwenya oqhubeke ethi yena ufuna ukusungula ibhizimusi labalindi ele security.
Mina ngifuna ukuba le security company. Vele ngikhangelela ukuthi lami ni joine kona popu la madoda khona vele yikho engifunayo lami ngibe one of the top ladies ku security ivele ngaqeda ngifuna ukuregister company yami ye security ufuna ukuthi ngiye balisa ngokusemthethweni
unkosikazi Emily Marire omunye laye ophatheke kuhlelo lwalamhlanje uthi izifundo lezi zimvule amehlo njalo zamnikeza idlabuzane
ikhosi iyasinceda ngokuthi nxa ule lokho ufuna ukuthi ukwenze in your life
ungayenzi cosplay iyangipha ikho ukuthi ngibe umuntu lapho ngizihamba khona ngiyabe ngile something in my mind ngiyabe ngikwazi konke lokhu engifanele ukuthi ngikwenze.
Unkosazana Petronella Nyamukondiwa onguye okhokhela lezi zifundo uthi uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi Torch Business Factory lujonge ukufundisa abesifazana ikakhulu kudaba lokusungula lokukhokhela amabhizimusi yabo. Unkosikazi Shane Mwadekuti obekhona laye namhlanje uthi yena unebhizimusi lokuthengisa amakha amnandi efuya inkukhu njalo elima namakhowa, ngakho-ke udinga ulwazi lokuthuthukisa ibhizimusi lakhe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhubekela phambili luphathisa nalabesifazana ikakhulu abafelokazi labahlukumeziweyo befisa ukuthola ukuziphilisa ngesikhathi ilizwe libhekana lobunzima kwezomnotho lokusilela kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo odalwe lizulu lesiphepho. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ngene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abalichumi lasikhombisa abafele engozini yomlilo olumathe kusakhiwo silamahofisi lamavinkeli edolobheni laDhaka kwele Bangladesh lamhlanje ekuseni. Kulamakhulu abantu ababikwa belimele kakubi beseqa ngamafasitela kusakhiwo esilesitezi ezilitshumi latoba ngemunye. Kwele Somalia khona kufe abantu abalitshumi lambili kwalimala abangamashumi amabili ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni esigodlweni seSomalia iMogadishu. Imbiko yokuhluthunwa kwenhlelo zokwabela abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho ukudla eManikaland ngamalunga ebandla lezanu PF njalo eluncitsha abamabandla aphikisayo sokucunule kakhulu uZulu othi ukudla lokhu kumele kuphiwe umuntu wonke okudingayo. Limbiko ibangele ukuthi ikomishini ekhangelane lendaba zamalungelo iye eManikaland ukuyacwayisisa okwenzakalayo. Le komishini ithi iza kwethula impumela yocwaningo lwayo kusikhatshana esilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seZanu PF umnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Sfanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC onguye osungula lingxoxo.
Monani into engaqondanga njalo embi kakhulu ukuthi kutholakale abantu benikwa ukudla ngendlela ukuthi kukhangelwa ibandla abasuka kulo. Ubuntu bakhona buphumi kahle njalo labantu ababe ngedisile njengoba usizo lulenge luvele ebantwini nje sabaza kubona kunzima kakhulu inxa yokuthi singehlelwa ngesinye senzakalo ukuthi basebenzela ndawonye leZimbabwe nxa kuyikuthi siphathana kabuhlungu kanje.
Babugawule, likwenzelani kahle kahle nxa kuliqiniso lokho?
Okokuqala indaphande ukuthi ngikutsho yukuthi ezinye izinto zimele zidingisise zigqwayisise kubonakale silili kube labanye abantu abangayikhethi hlangothi kunjengokuthi kule ngatsha ezizimele zethu ama-NGOs labanye abathile labanye abavela nje kumazwe ngala sincedisayo edizayo nomakhelwane yibo mhlawumbe bangathi befikile phansi bethi sihlangane lalokhu sihlangane lalokhu akusiphathanga kumbe sihlangane lalokhu besebenzisisa lo msebenzi kahulumende ezizithethele imisebenzi ngoba mina ngithanda ukuthi ngikhiphe kakhulu umsebenzi lo singawupoliticize ngoba into komsebenzi kahulumende uhulumende ngowabantu bonke uhulumende ngowabantu bonke ngokunjalo-ke akumelanga sipoliticize noma yini okuphathelene sehlangalo senethu esinjengalesi njalo abantu basifile akumelanga sipoliticize ukufa kwabantu abantu balimele abantu kube yingozi nale ehlele wonke umuntu kungakhathalela ukuthi umuntu ngowezanu pf ngwani wakabhalwanga umuntu onkeuthi lowo ngwalokhu ngwalokhu aliphathi abantu balimeleyo wonke uhulumende akwenziwe kuhambe kuthethwa ngamabhukisi aselasha abantu anzange ngizotela abangabe-zanu pf nabangabe-MDC khonokhwana angikwazi ukuthi kuvela ngathi vele kakhulu
lokho esikuchoyo phela ukuthi izani isuke yenza lokho ukuthi besiphatha abantu sibonile ephela into ezinjengamavidiyo ngaqambi mangangithi sibonile abantu bezanu exotha abantu elayinini njalo bebuya begqoke amazambi yezanu belayiniswa ngamazambi yezanu sabona futhi lezi mota zezanu zilayinele ukuthola ukudla kukanti kumsebenzi ofana nalowo ufanele wenziwe ngendlela esegcekeni njalo enza ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuhamba ayephatha ukudla ayikhona ukuthi sekukhanye ngani kuthiwa kufanele ukuyigqoka iZambia kumbe uthwele ikhadi ukuthi uthole ukusizwa ngesehlakalo esimbi kakhulu. Mbona ngani mina ukuthi singake sikukhangele ngaliphi icele kumbe ngaliphi lihlo kubi kakhulu ukuthi kubonakale endaweni efana naleyo abantu bebuya ngezimota zezanu kumbe bebuya begqoke amazambia ezanu. Angifuni ukuthi singaku-excuse kanjani lokho.
Alubana babugawule kungabe MDC kungodokotela Sifanda labasekeli babo abaya khonale eManicaland begqoke izikipa ze-MDC behamba ngezimota ze-MDC bethandela imitsaro ye-MDC beliyakuthini lina njengebandla?
Ngiyamuzwa sinodokotela Sifanda ekubeka ukuthi abantu babo begqoke iRegalia njengokubeka ntungamile kodwa-ke mina into engiyitsho ngokuthi hayi abantu bakithi ukuthi basadinga imfundo nxa kukudlalo kwenzakele ngalolo hlobo ikuthi mina kangikubonanga sase ngakusoze ngikuvume ngokuthi angikubonanga kodwa-ke ngizithi nxa kwenzakele into enjenganaleyo hayi kungabe kuphambanisekile imfundiso sadingakala ebantwini bakithi ukuthi bayehlukanise inhlelo ezinjengalezi nenhlelo zephathi ngoba lapha umbuthano le khona eyokulungisa ngaloko umbonakalo lowo ayiso mbuthano wephathi imbuthano yabantu imbuthano yakwahulumende abantu behlangene bonke ngohlupho olubeyihleleyo kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi ibandla kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi i-church njalo akudingeki ukuthi abantu bahambe egqoke iRegalia iRegalia kayidingakali kodwa-ke ogqokile iRegalia ngokuthi uyayithanda nje iRegalia yakhe abanye sebeyithatha iRegalia liyana beyisebenzise noma ngasiphi isikhathi hhayi sibaxoleleni bakithi ngokuthanda kwabo ukugqoka iRegalia kodwa kungatsho lutho okungaba kubi ukuthi wonke umuntu oza lapho ebuye segqoke iRegalia sokungani isikhathi samakampeni hhayi akusilungiseli lutho lokhu esokuqakathekileyo ukuthi kathesi sibambaneni ngohlupho lolo lukhona sibone ukuthi sincedisana njani ngoba bona ababancedisayo aso bantu kuphela bephathe eyodwa abantu abamathetha atshiyeneyo abamabandla ashiyeneyo abakhambisa uncedo khona ngani ngokunjalo uncedo lwakhona luyamukeleka luhamba luphiwa uhulumende kuncediswa uhulumende weZimbabwe onguye olahlekelwe ngabantu
le mqotho lelo babugawule akuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Awuboni-ke kuhle ukuthi kwezinye izikhathi ey'ntweni ezifana nalezi kube khona ukuzwisisana kakhulu ekukhulumeni njengoba ubaba ugawule kusho ukuthi hhayi laye uyakubona ukuthi mhlawumbe kungabe kakwenzakale ngoba yena akakubonanga kuyabe kuliphutha yiyo le ndlela ebengiyibona ebesikubona ngayo lathi ukuthi hhayi bekufanele ukuthi abantu lanxa umuntu ebonakale siza atshela ukuthi hhayi wena ngikwenze ngale ndlela ngobo zethu selabanye abantu indaba zombusazwe ekusebenzeleni ukusiza abantu mbone ngani nxa singaqhubekela phambili samabandla wonke elandela indlela ekhulunywe ngubaba ugawule mbone ngani ilizwe lethu lingaphucuka kancane.
uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC, ubexoxa endawonye loMnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Kube lombuthano lamhlanje eHarare okunanza inyanga kaMbimbitho okuyinyanga yokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazana emhlabeni jikelele International Women's Month. Abanengi abaze kulomhlangano bathi kuqakathekile ukuthi kube lemithetho yokujezisa labo abephula umthetho oqondisa ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa okumunyethwe kusisekelo sombuso. Kubika uPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Iningi labakhulume kulombuthano wanamhlanje owenzelwe eMedia Center eHarare bathe isisekelo sombuso siyaqakathekisa abesifazane beZimbabwe, kodwa kakula sifiso sokusilandela kunkokheli. Unkosazana Eunice Wobe, omunye wabakade bekulumbuthano wanamhlanje, uthi kumele abesifazane batholiswe imfundiso ngamalungelo abo, njalo leyo mfundiso itolikelwe ibe ngendimi abazizwisayo.
I believe ukuthi abantu besifazane bakwanise ukuthi babalanse for better. Abafazi bafanele bafundiswe. Ama messages e-constitution kufanele ukuthi khona a translate into vernacular, like my sister said, abesindebeleni, abesishoneni, so that even umuntu osemaphandleni uyakwanisa ukubake yedwa azi ukuthi ama rights akhe aminjani. There is also need for continuous awareness raising. Wherever each one of us who is aware of the constitution goes, talk about that message. It is your right. You need to know about ABC. People need to know their constitutional rights. Whether you're a man, whether you're a brother, whether you're a sister, we need gender balance, because balance is for better and balance is development.
Omunye njalo obekulumhlangano yintathelo ezindaba esebenzela iMedia Center abayibo abaqoqoye lumbuthano, uNkosi Khona Dibithi. UDibithi yena uthi isisekelo sombuso sisobala ngamalungelo abesifazana.
Umhlangano esibe lawo namhla abantu bakhiphe imbono eqakathekile kakhulu, ikakhulu ekuthini i-constitution yethu yeZimbabwe ilemthetho engancedisa ukuthi omama bakwanise ukungena emsebenzini, bekwazi ukusebenza ukudevelopha ilizwe laseZimbabwe. Okuqakatheke kakhulu ukuthi imithetho njengoba ikhona kusho ukuthi akula muntu ofuna ukuyi-implementa leyo mthetho. Njalo kuqakathekile ukuthi abomama bathe kungcono sizithathele thine sikuthatha amandla la siwafake ezandleni zethu ukuthi siforce uhulumende ukuthi a-implement ama-laws lawa, ngoba avele ayakhona. Okunye okuphumileyo emhlanganweni lo ukuthi khona abantu bathi khona i-power ekhona isebadodeni. Njalo nxa amadoda engafuni ukunika omama amandla lawo abasebaphiwe i-constitution, kutshengisela ukuthi akula muntu ofisayo, kungaba ngabezombangazwe, ukuthi ba-implement izinto lezi eziphakamisa omama. So omama bebesithi aqathekile ukuthi khona izindaba zona lezi ezinjalo zilungisiswe nguhulumende. Nxa zingalungisiswa nguhulumende, kuqakathekile ukuthi omama noma basemakhaya bafundiswe ngezinto eziku-constitution, ukuthi ivoice yabomama ibe yinye, bedimande ama-rights abo.
Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngendlela yokunanza ukuqakatheka kwemisebenzi yabesifazana lendima abayidlalayo ekuthuthukiseni ilizwe. Owenziwe ngalinyanga kaMbimbitho eye-National Women's Month minyaka yonke. Lumbuthano wenziwe phansi kwendingimba ethi #balanceforbetter, ubuqoqwe ngabomsakazo owe Studio 7 usebenzelana labe Media Center. Ngimele e Studio 7 ngise Washington DC ngingu Praxedes Jeremiah.
Kwezemidlalo lamhlanje isiphathamandla se-Highlanders uNhlanhla Dube uthi lonyaka bazalwisa ukuphakamisa zonke inkezo ezikhona elizweni esigabeni se-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma nentetho yezindaba zemidlalo namhla emini uDube uthe nyakenye bekungumnyaka wokuvuselela isiko bekugoqela ukufundisa abadlali ukuba kuthoni ukudlalela iqembu le-Highlanders kanye lokufundisa abadlali laba le ndlela leli qembu elidlala ngayo enkundleni. Ngokuqhubekele phambili wathi leli qembu alinyeke liyale lokhu limi ndawonye njalo kumele lokhu kukhanye ngendlela elizadlala ngayo lonyaka.
Lonyaka kuzamele sithi singangena enkundleni sisebenze gadalala kuthonke izithukuthuku sifinyelele kuma final amaningi njalo kuvuma siphakamise inkezo zakhona. Lonyaka kumele sitshengisele ukuba sileqembu eliqinileyo elenelisa ukumisana lamanye amaqembu adlala kusigaba saphezulu, ngoba ngaleyo ndlela sizabonakala ukuba kulenqubekela phambili eqenjini lethu.
Iqembu le-Highlanders nyakenye liphushe imidlalo yalo lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo ngemva kwentshantshu zanyakenye. Iqembu le-FC Platinum kuthi endaweni yesibili bekule qembu le-Nkezi Platinum, ikanti endaweni yesithathu bekule qembu le-Chicken Inn, kube sekusithi endaweni yesine bekule qembu le-Triangle. Iinkokheli zeqembu le-Highlanders zidinge abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kusigaba saphezulu ababalisa uNqobo Izitha Masuku, uBukhosi Sibanda kanye lo-Prince Dube ukuthi bazophathisa abadlali babo abasakhulayo njalo lokhu kwenze abalandeli bomdlalo wenguqu belikhangelele njengelinye lamaqembu aqine okwamagama lonyaka. Loba kunjalo amalungiselelo alo angokuqala kwemidlalo yeliga wasahambanga ngemfanelo njengoba abadlali beke bakhalala ukuzilolonga okwamaviki amathathu bekhonona ngokungatheli kwabo iholo lenyanga kazibandlela likanhlolanja. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMathinda Ndlovu kayenelisanga ukungena umhlangano wanamhla lentatheli zemidlalo. Kodwa uDube uthe balethemba lokuba kuyathi kufika umdlalo wesine abafana sebeqine nje sebefana labadlali bamanye amaqembu abangazange bephazamiseke kumalungiselelo abo. Imidlalo yalonyaka ePremier Soccer League iqala kusasa, kodwa iqembu le-Highlanders lizaqala ukudlala ngomgqibelo lapho elizavakatshela khona iqembu le-Black Rhinos esikolweni. Le Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Highlander silethemba lizenza okubonakala nje ngokuthembisa kwenu lonyaka chila moya hi hi siziqibeke ngokukhangela bezihamba phambili kubhubhe abantu abahlanu eChimanimane kade bemelele ukudla ukuphiwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho namuhla ngemva kokuxotshwa imota yamasotsha kwanele mthwakazi lingayikatshana likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.